vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti kuitwa kweanti-sanctions gala uye kucherechedzwa kwezuva reanti-sanctions day kupedzera hoko padehwe reshindi vati chokwadi chaicho ndechekuti Zimbabwe haisi pasi pezvirango asi kuti vakuru vakuru vashoma vebato riri kutonga rezanu PF ndivo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero
kuti vanhu rudzii vanonyepa vasina kana nyadzi nemanyepera vari kuita mazuva ose vachizama kufaridzira kukundikana kwavo kutungamirira nyika kutambisa kuri kuitwa mari nezanu PF mari yacho haitomboripo nyika haisi kufamba zvakanaka ikonomi yacho haisi kuita zvakanaka asi vanowana mari yekutambisa vachiita zvisina maturo
Vamaposa vatiwo chinhu chinoshamisa kuti nyika dzemubatanidzwa weSouthern Africa Development Community SADC dzakabatirira panyaya iyi dzichitsigira nyaya yekurwiswa kwezvirango asi hapana pavakambosimudza muromo pakumbunyengedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kusanganisira kuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika
vanhu vari kutambudzika under ZANU PF vamwe vari kunyangarika vari kurohwa vari kusungwa zvisina chikonzero asi SADC pane chinzvimbo chokuti vatarise vaongorore kuti vangabatsira sei vanhu vezimbabwe ivo vari kumanyidzana nokubatsirana nevatongi vezimbabwe avo vashoma-shoma vari pasi pamatakiti restrictions iwayo ava kunyepa vachiti masanctions against zimbabwe nazuno
vachitaura padandemutande ravo retwitter mutauriri webato renational patriotic front vajelasi mawarire vati havaone kubviswa kwezvirango kuchizobatsira kuti bato riri kutonga rezanu PF risiye muitiro waro wavati ndewekutonga nedemo richityora kodzero dzevanhu uye kuita zveuori asi nhengo yeboka recentral committee yebato rezanu PF uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vose munyika kusanganisira vemapato anopikisa vatsigire kurudziro yekubviswa kwezvirango vachiti zviri kukanganisa mamiriro yeupfumi hwenyika izvo zviri kuzoita kuti veruzhinji munyika vatambure
tinozvikudza tinotenda nyika dzese idzidzi dzauya kuti dzimire nesu maboka-boka akasiyana-siyana ari kumira nesu tese tichichema kuti America, Europe bvisai masanctions aya ari kukwadza nyika ari kukwadza ikonomi yedu ari kukwadza ini newe saka haakodzero kunge arambe aripo
mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zveutongi hwejekerere nebudiriro vari muongorori wezvematongerwo enyika vavincent chakunda vanotsigira maonero ekuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hwenyika vachishorawo maonero ekuti sezvo zvirango izvi zvakatemerwa vakuru vakuru vebato rezanu PF chete hazvina zvazvinokanganisa vati vakuru vakuru ava vane nzira dzekunzvenga nadzo zvirango izvi uye veruzhinji ndivo vanoona nhamo nekuda kwezvirango zvimwe chete
ngatinzwisise kuti masanctions aya ari kuafecta vanhu muno muzimbabwe why because ndozviri kuafecta economy performance yayo and vanonyanya kusafa tisu vari vulnerable vari exposed and vacho vari targeted ivavoka vagara vane maresources namainvestments elsewhere zvokuti havazonyanyi kusafa kana kuti be the brand yamasanctions iwayo
asi vachakunda vati zvinhu zvakakoshawo zvikuru kuti hurumende igadzirise zvairi kutadza zvinove zvakaita kuti nyika itemerwe zvirango
ndinoona sokuti iko zvino ngati dile nezvinhu zvotinogona kuachieve zvakaita sokuti 1 kugadzisa record redu charo human rights 2 kugadzisa record redu charo rule of law 3 kugadzisa record redu charo rezvinana corruption and so forth kuitira kuti the international community iya yakanga yakatsveta masanctions particularly vana US nana UK vanobva vaona the reasonable cause yokuti pabviswe masanctions iwayo
chirongwa cheanti-sanctions gala chiri kuitwa mangwana mubulawayo asi chichaitirwa padandemutande senzira yekutevedzera zvinodiwa pakudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi hunokonzera chirwere checovid-19 kubva gore rakapera SADC yakatara musi wa25 gumiguru sezuva rekushoropodza zvirango zvinonzi nehurumende yezanu PF zvakatemerwa nyika hurumende iri kukurudzira vanhu vose kusanganisira vemapato anopikisa kuti vabatane mukushora zvirango izvi asi bato remdc alliance rakatobuda pachena kuti harisi kuzove nechekuita neurongwa uhu ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi